mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 13/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinota kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mugari wekuruwa pedyo neHarare vasonya kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus apo vakabva kuDubai vanoti vari kunzwa zviri nani pari zvino pamwe nemudzimai wavo nevana vavo vaviri vakabva vabatwavo nechirwere ichi vanyakudya vanoti vari kubatsirwa navana chiremba avo vanouya kumba kwavo zuva rega rega ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu westudio 7
ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri vakamira neni chaizvo they are giving me all the support yandiri kuda even my doctors ndirotenda zve madoctors ese achitungamirirwa naDr Jones wesito Farare vakandibatsira chaizvo they come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votiigira kana paine zvozviro pane pari kudzimba vatinovaudza wouya madoctors they are coming every day saka ndirotenda through the Ministry of Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well tinotenda mwari naizvozvo
mungatsanangurawo here hukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus
wekutanga ndavadzimai vangu nefirst born yangu ine 24 years nesecond born ine 21 years ndo vari kurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepavhidhiyo pangava paskype kana kuti panharembozha
madoctors anouya pamba because isusu were locked in hatisotenderwa kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisofanira kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka unhasi kuti tiri sei havambofoni vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane rurwara here pane any medication irudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndinobasa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndinomaorder kuDubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoitwa handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro vaitema chaizvo the following day ndaenda kunzwa kupera simba nemusana wavakubata saka ihosha inovhaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time
mumwe mugari wekuruwa pedyo neHarare vasonya kudya avo vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mokurwara necoronavirus vange vari parunhare kuruwa naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadaro muzimbabwe vanhu vabatwa nechirwere ichi vave gumi nevana uye vatatu vakatoshaya uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose uri kuramba kuchikwirawo. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi manomwe. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzezvechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika turu nezana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose ichiteverwa neItaly neSpain. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mabhizimisi achada rubatsiro rwakawanda paachavhurwa mushure mokurwisana nechirwere checovid-19. Sezviri kuitwa munyika zhinji, hurumende yakavhara zvinhu zvizhinji munyika pamwe chete nekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti mamwe makambani achatadza kuvhura zvekare zvigokonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu.
Handione tichibuda takanaka sezviri kungoitawo zviri kutyirwa pasi rese kuti pachazopera urongwa hwekumbogara kudzimba tirwisana nechirwere checovid-19. Pasi rese rati makambani ngaambovharwa, asi avharwa kudaro makambani mazhinji kana kuti avhu sasanyanya kushanda mashandiro aanga achiita kumashure kuya. Asi pane kutyira kwakanyanya makanzwa nyika yekuAmerica vaDonald Trump vachichema-chemawo kuti yedu nyika ikaramba yakavhara kudai chino remangwana redu rinozomira sei. Zvimwe chete izvo nenyika yedu yemuno muZimbabwe takanga takatarira kumashure tika mabhizimisi yawo angandosvika pakugomberwa. Nyange hurumende yedu ine ruzivo rwokuti tikaita masvondo matatu kana akadaro atinenge takagara kudzimba tisingaende kumabasa, paanozonopera masvondo iwawo atinenge tasarira kumashure ende makambani achida kuti abatsiridzwe. Ndosaka payamutsinzwa hurumende yakati tinoda kuparura urongwa hwemari hwekubatsira makambani iwawo, asi munoziva zvekuti mari iyoyo haimbofi yakayowakwanirana nezvinoda kuitwa pamakambani iwawo, kunyanyanyanya edu agara akasarira kumashure, kunyanyanya edu agara achitotatarika achiremererwa. Saka tinotarisira kuti tasagona kuva nekugombera kwemakambani.
Tichitarisa zvamataura izvi, iripo imwe nzira here ingashandiswa yokubatsira vemabhizimisi kana chirwere checovid-19 ichi chapfuura?
Nzira chaiyo yakanyanya kutapamhamha ndopasina, nekuti chirwere ichi chaidenda rabata pasi rese, nehurumende yedu inosanganawo nedenda iroro, nekuti panguva ino zvese zvakavharwa. Saka vekumabhizimisi kazhinji kazhinji vanotarisira pahurumende. Hongu hurumende inogona kuti yodhinda mari yobatsira sezvinoita dzimwe nyika dzira. Makaona zvakaitika pakaita denda reupfumi rwepasi rese reglobal financial crisis, nyika dzekuchamhembe dzikatanga kudhinda mari, nyika dzekuwa naAmerica nenyika dzeikoko dzikatanga kudhinda mari kuti vasumukire paupfumi dzahwavo vabatsire vezvemabhizimisi. Saka izvozvo ndinotarisira kutiwo ndozvingangeitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Asizve tatine dambudziko rekuti matambudziko atiinawo ese eupfumi hwenyika ane chokuita nekudhindwa kukanga kuchiitwa mari nehurumende zvisina mwero, zvisina nduramo. Saka ipapo tinogarazve takarirovedzera tichiti sekurovedzera kwatinoita hurumende haigoni kuti itange kumhanya nemishini wokutinda mari zvakanyanyisisa zvisina nduramo zvisina chipimo zvisina chikero saka ipapo tinenge takaisa ziso redu asi zveidambudziko rapinda mumba saka zvinoda kuitwa zvakapaka pane kudzikama ende pane zviga zvawowo zvako kudhindwa kwemari uku saka tinofanira kuteera miko nemirao yekudhindwa kwemari mushure mekunge chirwere denda iri razvo chinopera pasi rese nyika dzedu taakudzokera taakuona kuti todzifambisa sei sezvichaitwa nedzimwe nyika dzese dziri pasi ndonzira chete yandinoona ichange ichishandiswa nenyika dzakawanda yedu yezimbabwe hapana chichairambidza kuti idaro asi ine zvakawanda zvainotarisa kuti painenge yakudhinda mari iya kuti ibude mumatambudziko inofanira kudhinda yakanangana zvakanyanya chaizvo chaizvo nemabasa ezvigadzirwa nemabasa emaoko mabasa anosumudzira nyika izvi kuda zvingatiita kuti tichibudawo matambudziko atinawo senyika asi kudhinda kwacho kunofanira kunge kuri kudhinda kune chikero kune mwero sekutaura kwandaita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yepersicon global fund managers muharare vapersistence gwanyanya vari parunhare kuharare nestudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zvinoti zviri kunetseka zvakanyanya nekuda kwekunzi zvakanzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya izvi zvinotevera kuridziro yemutungamiri wenyika vasiro ramaposa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavhairus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzemuafrica mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe mabasa vabrighton songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame
kwanza kuti ichibhadhara vashandi varikuya kumabasa nekuti havasikuenda kumabasa vanhu vakutokuvara futi nezara saka izvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachatogona kuti kutovhenda padhuze navo nekuda kwecoronavhairus is the same here in zimbabwe Bremerton construction tiri muno tine matende ati mabasa atinofa kuti tiite tikutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinge takatadza nedhora redu hazvichabatsira pasi pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha kunoku nevanhu vari kushanda muno remba vanhu vakabva muzimbabwe vachiuya kuzoshanda musouth africa vazhinji havana mapemanent job vamwe vacho vanakanaakuti mapemiti vanoita basa rekuzvishandira remaworlding rogadzira magendi vari kunze kwegendi vamwe vachitengesa mamobs zvakasvaravamisa bati madzine dambudziko raako iri hapana chekuti vachawana chekudya
vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose
takumara nenyaya yecoronavhairus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in zimbabwe in south africa again ndomatiri vanhu iye zvino takutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza
chimwewo chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambova pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo
coronavhairus yauraya zvinhu baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa izvesuwo chikafu chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari havasina kana mabasa nokuti vanoshandira havashandi vekambani tinovapa mari saka ichi chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti coronavhairus yauraya zvinhu zvakawandisa advantageo ndeyekungoti tingogara tichitese pamba futi tinongotiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pamba pacho
asi vamavelas mashaya mombe vanoti kunyange hazo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantageswo ainawo yekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba madisadvantage hatisi kukwanisa kufamba, mashopu akavharwa, hatikunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiringogarawo tirimo mudzimba imomo mumabasa hatisi kuenda, ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasi kukwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasiri kukwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo, ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka ndopane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuedza painogona kurwisa chirwere chatidai kuti netsa, but tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuuya kuzotengawo mabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga, saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti huwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru, sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Zviri mumapepa nawo anhasi. Mudende yuzi mune nyaya yekutevedzere wemutungamiri wenyika vakembo Mohaji vanoti Zimbabwe haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Vamohadi vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu, vachiti hurumende inofanirwa kuita zvakawanda kurwisana nechirwere ichi. Muherald Mekare, Media Institute of Southern Africa, yaenda kumatare edzimhosva ichipomera mapurisa mhosva yokushungurudza vatori venhau. Muchronicle mune nyaya inoti mapurisa muBulawayo neZuro vakasunga mufundisi nevatendi vekereke yeRevival of Jesus Miracles Ministries mumusha unogara veruzhinji weNketa, vachivapomera mhosva yekuungana izvo zvakarambidzwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus. Muchronicle wamekare gurukota rinoona nezvevasori kana kuti state security vaOwen Ncube vayambira nhengo dzeparamende nemakanzura kuti vasape vanhu matsamba ekubvumidza kufamba-famba panguva ino yekurwisana nechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka seko pa Studio 7. Ini ndiroita zvangu lesimati njanje ndiri kuno ku South Africa mukorovazdan. Ha, vamonzo ravandishamisa havana side yavo. Ha, kuita kwa zveshuwa ndiye mutengesi muhombe havana side, kudai vatomhanya kudhara vatovako kuna kupi uko. Ha, izvi zvinoda kuzama kuda kuitwa apa ndiko kunonzi kuda kuzama kukupa nyanza. Haukupi kinyanza. Hapana chinombochinja kuna vachamisa, nekuti vachamisa vadiwa nemunhu wese muZimbabwe, munhu wese kusanganisa naye vofunwa munangagwa vacho vavo vakada zvakanzi kuvhota po vari kundovhotera vachamisa kuda kutaura chokwadi. Saka izvi zvinofarira vamonzoreza hazvina kana nebasa refeza, hazvimbotorina kana nebasa.
iwo mataracho wawatoziva mhosva hairovi kusvika yatongwa but iye vaifanira kungoiona vega kuti ano iye haichashandi nyaya kuti vakupe vakapinda musarudzo vane bato ravo vega vakazvimirira kudai kuri kuti pawakabviswako kudai vasina kumbogara vaita bato ravo vasina kumbogara vapinda musarudzo vakangogara chete vagara mataro kuti achatongwa kuti kudii zvanga zviri nani nesu tazvinzwisana no imunhu ari serious nekuti nyaya itongwe saka ivo vanga vati vane neravo bato vakatopinda musarudzo saka iyi nyaya iyi vachiri kuiteverera kuti idii yapera kudhara iyi nyaya iyi kana zvakadaro oke nyaya mhosva hairo kusvika kusvikira yatongwa ndi ngakumuke neyeya yekubirira kwesarudzo iyeya ngachitanga futi kutongwa futi haina kupera kaiya zvauzva zvongovharavhara zvongova mavhile mavhile vhen zvauzve nhema nyaya haina kupera vakazoona vega kuti zvaishoka vachamisa vakahwira saka ngaitange futi kutongwa futi nyaya iyoyo handivamutsidza futi yakakupei neiyi futi yekubirira kwesarudzo iyi ngaitange futi yeyi
mazina seiko vana mukoma jonga pandikandimire nevese vari pastudio 7 panoapa vanotaura nhau dzinofadza dzitendero dzangu dhenisi nini asi ndaanchido kuti mwari vatibatsire panyaya yecoronavhairasi ndicharamba chitaura namwari kusvika mwari vatsamwa kuti avanhu havanyanya kundinetsa marigandivapee zvavanoda because kana tikanyarira mwari vanofunga kuti zvinhu zvese zvakanaka nyange necorona yacho vanofarira vanhu vacho hapana munhu anodo kufa muzimbabwe nyange mapurezidendi anotorwa kuti paite nhangirikiro ipapo paite kurapika kwakanaka because izvi zvakukona nyanga murapwa achida nyange mapurezidendi acho haakwanisi kuenda kunze kundorapirwa ikoko that means if it means death then we die together us and our president so taitokumbira kuti nyasha dzamwari dzivepo nokuti kana tikazofirwa nevanhu vatinoda zvia hazvifufadzi but most importantly dai kuri kuti tinopona tese yeah that's the most important thing that I can talk about now asi manje kuti tipone tirido kunamata mwari saka vanhu vamwe havadi zvokunamata mwari vanokekeleza vanongofunga kuti mwari vachatenda zvese zvese asi panongova vanoti mwari vatsamwa vachatiitira zvinonga zvitora munhu asi tinoti ngatiite munamato vanhu vezimbabwe vose tipone muchirwere ichi ndiwo our last hope is god thank you bye
isu nezimbabwe tiri kusouth africa tiri kuchema kunoko chikumbiro chikuna munangagwa kuti dei zvaibvira zviya vaitawo kuti vatitakure vaunze mumabhazi tiendeswe kudzimba kwedu tiri kuno kusouth africa coronavhairasi yachiri kuramba ichingowedzerwa mazuva apa mudzimba dzatinogara tinoroja mari yechikafu chaiyo hapana kumusha vanenge vakatarisira kuno kuti uchawana mari yekuti uzotumira apa iwewe vacho hausi kutombaona ichikafu zvaizvo kwakaoma nezvaita purezidendi akamira mira netwa mai bridgeti ndoka pretoria
vashamarari vestudio 7 mukomatanonoka wande nerimwe timu rese ndokumbirawo mukomatanonoka wande musatyorawo kodzero dzedu isu semadzimai munofangwawo kutiwo mukatorawo rume 3 motorawo vakadzi 3 tesewo tikwanisawo kutaura pfungwa dzedu pano pastudio 7 nokuti ndopatinotokwanisawo kuti titaure pfungwa dzedu ndokuda kutanga kuti nini nese vashamarari vestudio 7 muchengeti wenhashe kubva kuchirwere checoronavhairas kwamuri koku kuamerica chisakubataiwo munzvengeswe nhashe ndinoda kutaurawo mafungiro angu ndiri kufunga kuti kuvatungamiriri vedu vemunyika medu nevachada kuzoita vatungamiri vachada kuzotitungamirira ndinongoti ngatiedzidzei kuti tisangoda kugutsa matumbu yedu chete kana kungofunga nezvedu chete panguva yekuti zvinhu zvinenge zvakanaka munyika like izvozvi zvinao dei tatakagadzira mazvipatara zvedu kare takagadzira zvipatara zvedu kare tine zvipatara zvedu ike zvino taidai takungotsvakawo zvimwe zvinhuwo zvishoma pane kuti here tingatanga kundovaka nemidhuri saka handimuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatotiomera saka ngatifunge neramangwana redu nerevazukuru vedu kutaura chokwadi kuvakuru vedu vakuru vedu nokuti ndimi munoondonga zvinhu munofunga zvematumbu enyu chete musingafungi kuti remangwana richazovei revana richazovei hakuna anoziva kuti ramangwana redu rinenge riri chiise ngeizvozvizvi korona mauyira yaita hapana aiziva kuti korona ichauya asi sidei takagadzira tagadzira nyika yedu zvakanaka tisingangofungi zvematumbu edu tisingangofungi zvokuda kungo kwira ndege tisingangofungi zvokungomora mari taidai takagadzira nyika yedu nyika yedu ine zvipatara ine mabasa vanhu vasina kana kumbobuda kunyika kudzimwe vachienda kune dzimwe nyika ike zvizvi ruzhinji rwakutambura vari kune dzimwe nyika nenyaya yecoronavhairasi ndoyo kuti yakutoti mai vatsva dumbu baba vatsva musana hapana kwokuchemera kuti uinde kuzimbabwe kwacho zvinhu zvakatopuresa urugare kuti musouth africa macho kana kuti kupi kubotswana kwacho kwauri ikoko hauna zvechokudya saka ndopaunongoona kuti vakuru vedu kana korona iyazopera tirokumbirawo kuti mutiitirewo mushe mumbofunga kuti vazukuru venyu gadziriraiwo future inotevera generation inotevera muvagadzirirewo kuti vazowanawo zvokuti vatewo munyika medu takaitirwa izvi napresident nhingi takaitirwa izvi naminista nhingi takaitirwa izvi nhingi nanhingi kwete zvokungoti mufunge imi pachenyu zvokudya pachenyu maita basa vanhu vestudio sei
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano pamwe chete nemamwe magavhuna ematunhu muAmerica vari kuyambira kuti zvirongwa nemitemo yakadzikwa mukurwisana nechirwere checoronavirus isabviswa pari zvino. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakange vakatarisira kuti imwe mitemo ichabviswa kuti vanhu vakwanise kuenda kuminamato yeEaster vanhu vazhinji vakaramba vari mudzimba dzavo pazororo reEaster musvondo rakaona vanhu vafa necoronavirus muAmerica vachipfuura makumi maviri ezviuru panoratidza sekuti vanhu vari kupinda muzvipatara nechirwere ichi vave kudzikira zvishomanana Nyanzvi yezveutano uye vari mukuru webazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anton Fauci vanoti ino ndiyo nguva yekusimbisa mitemo yekurwisana nechirwere ichi vachiti vanotarisira kuti pamwe mukupera kwemwedzi uri kuuya zvinhu zvinenge zvave nani kuti imwe mitemo ingabviswa
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta Love yako inofepeta, saka njoda kukuchengeta Every day unisekesa, suwa rangu unochekesa Nyangwe zika nirengesa, ndiwe wacha unipengesa Wasa ndomba sane, mina lawe meleta nane You make me feel like I'm done too So I'll be your moon and your sun too The one I give all of my heart to A doctor and maybe a son too Yeah What's on John Tarzane? Me and Alawe Melissa Nane When I see you
Ah, when I see you I get so shy Bona Coke
Moyo wangu no reketa Unoda kukupepeta Love yako inopepeta Saka ndoda kukuchengeta Every day unisekesa Suwa rangu unochekesa Nyangwe zika nirengesa Ndiwe wacha unipengesa Wasa ndomba sane Mina lawe meleta nane Kofa slasho day Mina lawe sive lengane
Kenge kenge, 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 kuka nuka kuna Titan kanonzi penge penge sezo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotyira kuti mamwe mabhizinesi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosera zvakanaka
Soko isika tisenda baku VOA.